nekuti anga ndoda kuti unitepa kana patheory izvozvo zvakanaka nekuti ndozvatinotarisira uye ndozviri mubumbiro remutemo wenyika. Zvino asi chinorwadza ndechekuti hazvitevedzerwi. Zvinhu zvedu zvinongotaurwa seizvozvo kuti Human Rights Commission inoti hadzisi chakati chakati nechakati, but zvotoinzwa. Ivo havasi kutaura kuti kana munhu achikora izvozvo onzwei, nekuti already tatesi yaBishop Mashaya munyika vaive kumberengwa vakabuda ichiti chamisa ngaaurawe nemhuri yake nevana vake. Haizi nyaya inoda kuinvestigatewa because it's on video, everything is clear. But what do they do? Hapana chainzwa. Saka dambudziko nderekuti zvimwe zvezvinhu izvi zvinongotaurwa asi hapana anozoita follow through kuti kana munhu achikora anoindwa sei.
Ndinotenda wangarubvume vamuponda. Hanzi neZimbabwe Human Rights Commission vezvematongerwo enyika siyanai nekukurudzira mhirizhonga. Tanzwa zvataurwawo navangarubvume munoti
zviripo ndezvekuti hongu mutemo ndozvaunotaura and isusu vemapato tinofanira tichizviteedzerawo izvozvo. Tine nepolitics saka kazhinji zvinozokonzera kunge zvinonzi pano vari kuzvipromota nekuti ndozvese zvatiitwa ivi purezidendi wedu wezanup f mamangagwa ndozvavari kuta kuti wewati joise apeaceful election ezanup f mamiriro atakaita ndekuti isusu mabasa ari kuitwa napurezidendi ndo achabatsira kuti zanup f ihwine next election kwete kuti munhu atukura kuti ari waaiwa. Izvi zvekuzoti pane vanhu vanodaidzira violence ndevezanup f yeti munhu iyeye haasi mastructure ezanup f munhu akazvimirira kamunhu ataurazva. Zvinhu zvekutimisaisa kuti mapoi hatisi kutarisira kuti chinhu chekuti tingati zanup f inopindira panyaya dzezvinhu zvakadaro nekuti zanup f ekuvaka nyika ari pachena vangarubvume navachamisa chikuva chaisa kuti ngavabatsire kuti nyika ivakuti kunotaidza mafunctions kuaita mafunctions ari kutangarisa mfumo wenyika.
Ndinokutenda vamuponda. Vangarubvume pindurai tinzwe. Ndanzwa muchida kutovharira vamuponda vachitaura, pindai tinzwe.
Chekutanga vakandemiri ndechekuti munoona vamuponda ava ndo atypical zanup f person wekuti vaakuramba nhasi kuti Bishop Mashaya nyika haazi munhu wezanup f and yeti meeting yaari kubuda iri pachena ari kuadresa meeting yezanup f kumberengwa akapfeke regalia yezanup f and zvaari kutaura is on behalf of zanup f. Then voramba kuti haazi mastructure uko ari kutaura kuti ndini ndine chinzvimbo changu ndechakati chakati and huye apedza kuti hamutisungi nekuti ndiri zanup f. Iko zvino akasungwa mapurisa anongotenderera pamusasa pamunondo.
Ndikubatei muromo, ringava dambudziko rezanup f here kana kuti idambudziko remapurisa?
Idambudziko rezanup f nekuti zanup f ndo inokontrole mapurisa, zanup f ndo inokontrole zeki, zanup f ndo inokontrole masabhuku inovarambidza kuti vashandidzane nevamwe. Dambudziko rezanup f ndeyekuti yakaita capture mainstitutions anofanira kunge ari independent. Iko zvino ini semutungamiri webato retransform Zimbabwe ndiri kutira kuita mameeting nzvimbo dzakasiyana izvira muri kuona riri kupera nokuti am doing my people engagement but kazhinji kacho tongachitodzingirwa nemapurisa kuzi tisaita. Ukanyore tsamba yekuti ndoda kuti ndinoite meeting yakati yakati vanokurambidza ende tinayo evidence iyoyo and yeti zanup f hainyoreri zvese izvozvo. Saka zanup f yacreate asituation whereby vaclosa kana kuti vavhara democratic space. My brother Mpunda, you know kuti vanhu vezanu vari arrogant and they propagate violence every day but nothing happens to them.
Zvinotenda.
Zvinotenda.
Vamuponda, mune shanduko here yamuri kuona kubva patanga kutaurwa nyaya idzodzi?
Ya, shanduko iripo nekuti isusu chatiri kuonaka ndechekuti kana munhu asina kuita homework yake anotsvaga vanhu problema. Unoona izvozvo MDC, TCC, all these mapolitical parties muchina. Vanhu vekuti for the last 4-5 years hapana zvavakachiita to the people. Handikona like macity council vakambonzi vari hanika vanhu here vekupurisira hapati they run them down. Saka now because havana basa ravakaita for the people there is nothing to say to the electorate. Vanotanga kublema zanup f futi as I have already said and which we all know the president has been working very hard. Hamana zvinhu zviri pachena kuti murume anga achishanda kuti tikada kuenda kumanikaland kukureta kureso plant yekugadzira gasi nekuti Zimbabwe self sufficient panyaya dzegasi rezvecovid iri.
Asika vamuponda ndokubatei muromo ipapo. Imi muri kutaura nyaya dzebudiriro. Budiriro iri kuitwa nehurumende hainei nemhirizhonga iri kutaurwa neZimbabwe Human Rights Commission.
Human Rights haina kutanga zanup f kuti zanup f ndiyo yadai. Vane mandate yavo yekuencourage a peaceful environment and we encourage that and we welcome that. It's not like vari kuti accuse isusu kuti tadai. What they are saying is because they know normally matemperatures anokwira kuti vanhu people get excitable and vamwe vanotanga kutota zvinhu zve unnecessary for politics because politics after all it's not chinhu chekuti tingatovengana kuti ini navangari kuvengatati kutaurana different view. Even you might have a different view.